Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chipiri kukazi 2019. Dare re Constitutional Court rinoti kushandiswa kwemauto nemapurisa sevachuchisi vehurumende mumatare edzimosva hazvisi pamutemo. Munyori akaita mukurumbira munyika nekunze Dr. Charles Mungoshi vanoradzikwa kumusha kwavo kumanyene kuchivhu mudunhu reMashonaland East. Nengo yezano PF yakaitwa gamba nenyika vakalistas andlovu vanorangarirwa mubulawayo nhasi. Urongwa hwekutsvaga vanhu vakawirwa netsaona yepa Battlefield Mine kukadoma huri kuenderera mberi mushure mekunge vanhu makumi maviri nevana vawanikwa vakafa vasere vakawanikwa vachiri vapenyu. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nedzeupfumi dzotanga kuzeya zvingave zviri mugwaro reurongwa hwemari huchataurwa mangwana nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn panonetsa mangunja. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvingaitwe nevechidiki panyaya dzebudiriro kumaruva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-154-60 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.